Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kwakange kune kufungira maelections asitauya kuti European Union ichabvisa masanctions ayoese, but zvinhu zvaakutenderera manje.
European Union yakazivisa nezuro kuti yamisa kubetsera Zimbabwe Electoral Commission nemari yekuita basa rayo.
Hatisati tambochiona chiitika mukanzuri rekuBulawayo. Is the first person, the first mayor kuti ataurizve. Maybe hamene kumbiri zvaiitika kudhara tisati awana independence, but after independence hatisati tambowana mayor achitiwo havasi kuda mota yekanzuri. Saka tirozvikuzva futi izvozvo.
Vamwe vagari vemuBulawayo vanoti vanofara zvikuru nedanho rakatorwa nameya wavo mutsva David Coulthard rekuramba kuti kanzuro ivape motikari itsva. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura kumusangano weUnited Nations nezuro vachikurudzira utongo hwejekerere pasi pose. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gungano renyika dzemuEurope kana kuti European Union dzakazivisa nezuro kuti dzambomira kubetsera Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemari sezviri muchibvumirano chayakanyorerana pamwe neUnited Nations Development Programme. European Union yakati yatora danho iri zvichitevera kushorwa zvikuru kwakaitwa ZEC pamusoro pemabatiro ayakaita sarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. European Union inoti vakaongorora sarudzo vazhinji vanoti ZEC haina kuzvimirira uye haiite zvinhu zviri pachena. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaitwa neEuropean Union hazvikatyamadzi nekuti kushorwa kweZEC pamwe nehurumende kwauya kwanyanya, vachiti kubva zvawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere haisati yamboshorwa nenyika zhinji panguva imwe chete zvakadai.
Hazvishamise ngekuti kushoropodzwa kwemaelections emuZimbabwe kwazaza nyika yese, nyika dzese dzepasi pano dzashatirwa, kunyanyisisa nyika dzeSADC neAfrican Union. Kushoropodzwa kwacho kukukuru chaizvo. Saka ini ndinofunga kuti kuchabuda dzimwe nyikawo zvekare like America dzichaunzawo mamwe matanho ekuratidza kusafara kwavo nemaelections ayo. Kwakange kune kufungira maelections asitauya kuti European Union ichabvisa masanctions ayo ese, but zvinhu zvaakutenderera manje.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu, munoona here sekuti vamunangagwa kana kuti bato reZANU PF rinonzwisisa kuti nyaya iyi yakamira papi?
Wanozviziva chaizvo, asi kuti vachinje hazvichaite ba, hazvichatomboita. Wakaba mari yakawanda zvekuti hazvichatomboita kuti wachinje. Ndinofunga kuti ndavamandaza wakatiwo ZANU ichazongogara yakaita zvainogara ichiita no matter what. Kana wakashoropodzwa nenyika dzese, iwo havachazombochinja ba. Saka kutarisira kwekuti zvimwe iye zvino zvinhu zvichachinja ngekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodzawo munangagwa nehurumende yeZANU, kutarisirika ikoko handifunge kuti kuchabudirira ba. Ndobva tari iye zvino avo vachangoramba vachingoita zvavaigara vachiita zvekuba mari, zvekutadza kutonga nyika. Ndopawamirira ipapo, hapana chimwe chinhu chatingafungidzire kuti chingaitike ba.
Makatarisa zviri kuitika izvi, munoona sekuti nyaya iyi ichapera sei, Profesa Mukasa?
ichangopera sekupera kunoita nyaya dzakamboitika haisi nguva yekutanga izvi neyekubira maelection nezano chete this time zvakatonyanyisisa wakambozviita gore ra2008 wakazviita kubvira gore ra2000 wanoshoropodzwa zvinhu zvongonyarara saka mukufungira kwangu ndo zvinhu zvimwe zvichaitika nyika dzepasi pano dzakatarisika nemamwe matambudziko akawanda ari kune dzimwe nzvimbo saka wari kuti iwo hatingapedze nguva yedu panyaya yezimbabwe ngekuti vanhu vezimbabwe wachavo havasi kuratidzika ba havasi kuratidza kusagutsikana vanongosvoropodza kunyora asi hapana zvimwe zvavanoita dai zvimwe vanhu vekuzimbabwe vaiita mademonstrations dzimwe nyika dzaizotarisa asi iye zvinoreva kuti wakabirwa hongu but vari kugara upenyu hapana munhu hapana chinhu chavari kuita saka vanhu vezimbabwe vakasatora danho rekuitaridza kuti havasi kufanana nezvakaitika imomo ko dzimwe nyika dzepasi pano dzichapindi dzinoti idzo tinopindirei vanhu vanenge vakagutsikana
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paindiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata sachigaro vezek asi vakafanobata chigaro chemutauriri wezanup f vafarai marapira vanoti zimbabwe haitambiri mari inobva kune dzimwe nyika kuti ifadze vekune dzimwe nyika
tikatarisa mafambiro emari dzinobva kunze dzichidirwa mukati menyika yezimbabwe tinoona kuti mumazuva apfuura kumaNGO anogadzirwa nenyika dziri kunze achipiwa mari kune nhau dzizhinji dzakubuda dzekuti mari yakadyiwa vamwe vasiya basa vamwe vaita zvakati zvakati isu sezanup f hatinei nazvo iuye isu sezanup f kana tichiti nyika inovakwa nevene vayo tinoreva kuti isu hatifaniri kuti tiite nzira dzemaelection dzinofadza eu pakuti pamari tinofanira kuita nzira dzemaelection dzinofadza kubuda kwechokwadi kuti vana vezimbabwe vanodei hatigamuchiri mari kuti mari idecide zvinofanirwa kubuda zimbabwe haina kungomuka iripo zimbabwe yakafirwa kuti Rhodesia ife pamuke zimbabwe saka mari yatogwa neeu haisi mari inovaka kana kupusa nyika isu chakakosha ndechekuti vana vezimbabwe vakashara zvavanoda zvikabuda ndo zvakatikoshera kwete mari yeeu hatinei nemari chakatikoshera zvido zvevana vezimbabwe
avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri wezanup f vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe vagari vemubhulawayo vanoti vari kufadzwa nedanho rakatorwa nameya wavo mutsva weguta rebhulawayo vadavid coltart vebato recitizens coalition for change vacoltart vakaramba kuti kanzuru ivatengere motikari itsva yekuti vashandise sameya kwemakore mashanu anotevera vachiti vachashandisa yagara iripo iyo yave nemakore mapfumbamwe vachiti hazvibatsiri kuti vatengerwe motikari itsva inodhura iro guta risina maamburenzi nemotikari dzokudzimisa moto dzakakwana mutauriri wesangano rinomirira vagari vomubhulawayo rebhulawayo progressive residence association vajosi mukomazana vaudza jonga kandemiri kuti ichi chiitiko chisati chamboonekwa munhoroondo yebhulawayo
semaresident tiri kufara chaizvo kuti zviitike izvozvo because tiri kuona zvanga zvichitsika kukanseri kuti zvinhu zvanga zvisingafambi mushe zvanga zvisingafambi nenzira yanga ichitarisa nemaresident saka semaresident tiri kuzvikudza zvikuru chaizvo zvavafunga izvozvo zvokuti vatore danho iroro because tagara taona kuti kupinda kwavo semunhu angachitungamira education takaona zvikuru zvavakaita saka kana vachidaro vachiti vachida kuti vapiwe mota zvinoratidza kuti aiwa gwara ravakagara vachishandisa vachiri mp weeducation Saka tukuona kuti zvicharamba zvichitika izvozvo pachishanda zvakanaka. Saka tirikuzvikudza seResidents Association.
Zvinhu zvitsva here zvaitwa naDeputy Coulter izvi, kana kuti zvinhu zvagara zvichiitwa nemameya pamwe nemakanzura vanga vachimbotungamira guta kana maguta mamwe amunoziva?
Mamwe mameya angachiita mainterest avo, vachiita mainterest avo vachifunga kuti zvinhu zvekanzuru kana kuti zvinhu zvevanhu zvinhu zvavo ipo vanenge vapinda mumaofisi. Saka tinozvikudza kudza izvozvo zvavaita naDeputy Coulter kuti vativo zvemota, kuti vapiwe mota. Aiwa, vauda kutanga vatarisa zvinhu zvebasa, vachozopiwa mota yacho after 5 years kana vagona kupinda futi mukanzuro ikoko sameya. Hatisati tambochiona chiitika mukanzuro yekubulawa. Is the first person, the first mayor kuti ataurize. Maybe hamene kumbiri zvaiitika kudhara tisati awana independence, but after independence hatisati tambowana meya achitiwo havasi kuda mota yekanzuro. Saka tirikuzvikudzwa futi izvozvo.
Chidzidzo chipi chingadzidzwawo nevamwe mameya nemakanzura emamwe maguta padanho ratorwa navakotatiri?
Kune vamwe mameyas emamwe maguta, kunyanya maguta makuru like wana Harare and other cities, kuti aiwa varume vakomana maresidents vanhu veZimbabwe, kana ukapinda ukapuwa chigaro tanga wasevenza, zvimwe zvichazouya. Saka it's a big lesson, it's a good lesson. Ilesson chaiyo kuti vanhu mameyas, even makanzura chaiwo, macouncillors ese nevanotungura makanzura mana town clerk anofanira kudzidza kuna Mr. Coulter zvavaita vaDeputy Coulter kuti vativo nyaya yemota yaiwa ngaimbomira. Saka it's a lesson to everyone, lesson to all the Zimbabweans kuti vaone kuti apa kwatopinda munhu chaiye chaiwo, and you are hoping kuti vachastika to what decision yavatora iyo kuti aiwa varume hatisenzirei vanhu. Saka it's a lesson to everyone, it's a lesson to all the Zimbabweans kuti aiwa vanhu ngavadzidze kuti kana vakapuwa mapublic offices vanhu vanofanira kutanga vasenzera vanhu.
Munoona here vachishandura mamiriro eguta muvulawayo?
Samaresidents tangomirira kuti tione kuti tofamba sei, asi we've got confidence kwavari semunhu avirataura kuti maintentions avo chii. Saka tongotaura kuti aiwa ngatisevenzei navo, ngavasevenze navanhu vese, ngavasevenze navamastakeholders esa kuvulawa, kuitira kuti Vulawayo ibutirire, idzokere paiva yagara iri. Saka let's hope vaColtat vachatibatsira, vachabatsira vagari vobulawa. Kunyanya ukapinda mudhorobha muBulawayo waiona kuti zvinhu hazvina kumira, vatsvina, kuna mapublic toilets yakavharwa, kwatova mapay toilets. Saka hoping kuti vameya ivava vachasenza nevamwe nemacouncillors mamwe kuti zvinhu zvifambe muBulawayo, zvitione ichange. Want a change ezvuBulawayo, toda kuti zvese zvinhu zvidzokere kuBulawayo yekudhara yataiziva iyo.
Mutauriri wesangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mukwemazana vari parunhare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova meya vechitungwiza vaLovemore Michael vakadzorerwa pachigaro cheumeya mushure mukuwana mavhoti 31, ukuwo wavaikwikwidzana naye akawana mavhoti 2. VaMichael veCCC vanoti hapana nguva yekutambisa, asi kutanga kuita basa sezvo vagari veguta iri vane zvichemo zvizhinji zvinoda kugadziriswa. Tabata vaMichael tikatanga nekuvabvunza kuti ndezvipi zvinhu zvavanoda kutanga kugadzirisa muchitungwiza.
Tinotenda kuti vagari vechitungwiza vakatipa mukana, vakatipa a vote of confidence sebato reTCCC kutitungamire musha wechitungwiza. Zvinhu zvatakatarisana nazvo, munongoziva chitungwiza inzvimbo ine the third largest urban population munyika yeZimbabwe. Zvazvoreva ndezvekuti tine chitsvambe, tine basa guru pazvinhu zvose neurongwa hwedu hwose huchange hwakatarisana kunyanya nenyaya yekuvandudza service delivery. Ndo ichange iri pacenda or iri at the heart yezvose zvatichange tichiita, uye mukuita izvi tichange tichishanda nekucherechedza nekukoshesa vagari oroma citizens kuti vange varipo mukufambiswa mukuitwa kwebasa, kuti tikwanise kuti tisiye pasinopedza term of office tisiye chitungwiza iri nani kudarika zvairi, yavandudzwa kudarika zvairi. Muchaona kuti timu yatinayo yakagadzirira, uyezve yakatita roll up masleeves avo kuti tikwanise kuti tishandire vanhu vechitungwiza, tisiye chitungwiza iri nzvimbo yekuti tinodada nayo, uyezve chitungwiza tiibvise kuti inge ichizvimirira yoga, isingaremedze Harare, isingatarisi siri Harare vati kuti ive iri guta rakazvimirira rine zvikwanisiro rinopa zvikwanisiro tivandudze ugaro wevagari vemuchitungwiza.
Tikatarisa pamakambo tungamira chitungwiza paiva pane kusashanda zvakanaka nevemamwe mapato. Rwendo runoru munotarisira kukama kwakadini nehurumende nebato rezanu PF?
Isu sekusarudzwa nekupiwa kwatakaita mandate nemazimbabweans nevagari vemuchitungwiza tiri kuti na patiri kushanda oro mashandiro achange tichiita tichange tichishanda nemastakeholders ose including ivo vari mucentral government vanofanira kucherechedza kuti chapter 14 yeconstitution yenyika inotaura zvainotaura panyaya dzedevolution. Tofanira kunge tichiita collaborate coordinate nekucooperata with each other pasina vanopisa maoko vachiita encroach mubasa revamwe. Tikangoziva izvozvo kuti ava vane basa ravo selocal authority, ava vane basa ravo seprovincial or metropolitan council, ava vane basa ravo secentral government, poshaya kuita makwikwi but pova nekukomplimentana because nyaya haisi yezvigaro, nyaya ndeyeugaro. Kuvandudzwa kweugaro hwevagari vemuchitungwiza ndo kwatiri kuprioritiza. Hatikuda kuprioritiza nyaya dzekuona kuti ndione kuti ndini ndine masimba kwazvo but nyaya iripo ndeyekukoshesa zvido zvavanhu. Saka tiri kuti zvose zvatichazama kuita tichazama kuti nekuti munoziva experience is the best teacher taakuziva kuti mafambiro nemamiriro ezvinhu zvichatibatsiridza mukufamba kwatichaita asi nyaya ndeyeugaro, nyaya ndeyekuvandudza mararamiro nemagariro evagari vemuchitungwiza kuti service delivery yedu ifambe mune zvakanaka kuti guta redu rivandudzike rive rine chimiro chinodadisa chinoyemurisa kuti vagari vekuchitungwiza vanofanira kudada kuti chitungwiza musha mukuru unofanira kuzikanwa une zvikuru zvinoitika maori.
Avo vange vari meya vechitungwiza valove mo maiko vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, hurumende inoyambira kuti ichadzika makomishini anofambisa nyaya dzemakanzuru kana makanzuru akatadza kuita basa ravo nemazvo. Mumashoko akanangana nebato reTCC, vanoona nezvemabasa emakanzuru mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vanoti hurumende haizodomi vakafanira kubata chigaro chameya asi ichadzika makomishini anoita basa mumakanzuru anotadza kuita basa ravo nemazvo. MuNewsday makare, vashandi vehurumende vaendesa hurumende kumatare pamusoro pemitemo yavashandi yavanoti ndeyakare uye iri kutyora kodzero dzavo murukuro dzemihoro yavo. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti zvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro ezimbabwe exemption permits vari kutura mafemo mushure mekunge dare rePretoria High Court rasendeka mutongo parutivi munyaya yakaunzwa kwariri yaigona kukonzera kuti vadzingwe kubva muSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vhaza, uri mavhaza wekupiko iwe, unoona sekuti uchagara ikoko kusvika rini? Unoti kwa vanhu veTCC vanonyepa, havasi kushungurudziwa, zvinhu zvinongoitika ndizvo zvamunongoramba. Zvinhu zvinongoitika pabani pachena vedu we zvakaonekwa zvikaonekwa ne the whole world. Pati mavhaza soka, Mwari ngavave newe, usabetsegwa naSatani, ubetsegwe naMwari. Maitiro aunoita akaipawa. Kubira kwamakaita maelections unoona sekuti kwakanaka. Madanzira amakaita maelections gore rino ndiwo madanzirigwa anoziitwa makore ose. Mavhaza nyara nyika iwe, svoda vanhu nyara nyika. Zvinosvodesa zvamunoita izvi. Kubira kuri pabani pachena kwamakaita kwakaonekwa ne the whole world, nyika yose ikazvivona. Havuye mavhaza andakukonewa ndakutla nemadzaunadzo dzinohlisa.
Masorase Studio 7. Ini ni maonero angu muZimbabwe chaimo. Hamusi kumbozoita chenyu. nokuti kana ma opposition nema civil society nema NGO vachiramba vakadhonserana nezanupf vachiti masanction haabviswi zanupf ichiti masanction ngaabviswe nyika dzomusadhaka dzichiti masanction ngaabviswe maopposition vachiramba kuti masanction hafaniri kubviswa which means change muzimbabwe ichangova zviroto hakumbozovuka kwaita change muzimbabwe vachangoramba vachingotaura seizvozvo kusvika vafa vasina kumbopinda muutongo.
President Chamisa sandro dzenyu President Chamisa sandro dzenyu maremera ZANU PF nokugona kwenyu kuenda kuchikoro kwamakaita nokushandisa mabhuku vachamisa makakwanisa kusarudza hwasvusvu hwemaMP nemakansela tikatarisa vana ostalo tikatarisa vana maheri tikatarisa vana maurini tikatarisa zviri pamasingwi pamasvingo apo mameya aiva sando dzenyu ndosaka vana ava kuadhoptwa nokuinjektwa nokurohwa nokupisirwa dzimba ijerasi rokuti ivo vamunangagwa vakasarudza madhara machembera tarisai vakasarudzwa kabhineti yevamunangagwa machembera akasarudzira kusarudza vana opa muchinguri vana nhangirike vana acharamba vana uyu vana mutsvango madhara achembera kuti anofanirwa kunge ari kumusha achichengeta huku ndo madhara ari kumaidzana nevana vechidiki vanofungidzira kuti vangamaidzana navachamisa herava taakuda mwana wechidiki asina ropa muropa maoko asina chaakabata ndoto wataakuda nokuti vamunangako iye zvinoita sekuti vachafendera mundege vachienda kunew york nokuchembera ikoko.
Munangagwa, nyika yezimbabwe inoike yatove yake wakutongoona seyake inomajenga ino haisi yake inoinyika yake haisi yake zvachose hazviko izvozvo.
Kune uyu mudhara anonzi tafa mugwadi mudhara uyu hanyari kutaura nhema uyu mudhara une nhema iyeyuyu vedu wei dhara uyu hanzviri tsitsi ungati hana vanhu iye hazvioni kuti zvinhu muzimbabwe vanhu vari kutambura haimiwa tafadza mugwadi mune nhema ini mune nhema menoti munopiwa china munangagwa nekuti imi muri kuhora mari dziri nani ndosaka muchidaro haimiwa mugwadi taura nhema kubvuma kuti muzimbabwe hakuna nhamo kune nhamo mune nhema ini siyai nhema muri munhu mukuru mani mucharangwa namwari nenhema dzenyu idzi.
Pastudio 7 masora sei vashamarare nehama dzese dzakateerera ndaide kutaurirawo munangagwa ngaatsvage vanhu vanomubatsira zvinonzi zvipangamazano vakasimba dzisiri hama dzake asi kuti vanhu vakaita sevanobva mumasangano akazvimiririra namakereke izvezvizvi munangagwa haana kana shoko raanobudisa haringaiti dare rokuti voita nyika yezimbabwe zokuti wamusha wavo chero sabhuku chaiye chaiye isu masabhuku okwedu vamwe vacho vanotomboti kana vari padare vomboindokumba vondopohwa mazano nomukadzi saka kana mukadzi womunangagwa asinawo mazano ngaatsvage zvipanga mazano zvakasimba ndapota haana kwaangaenda uyezve haakutorina kwaanoenda kwacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakataura kumusangano weUnited Nations vachikurudzira utongo hwejekerere pasi rose. VaBiden vakashoravo kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Jonga Kandemiri anotiunzira nyaya iyi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvakare kupinda nechisimba kweRussia muUkraine vachiti kutyora chibvumirano cheUnited Nations Charter icho chinorambidza kupinda mune dzimwe nyika nechisimba. Vachitaura kumusangano wechimakumi manomwe nesere kana kuti 78th United Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica, vaBiden vati nyika yavo yeAmerica inoremekedza zvikuru chibvumirano ichi icho chinoremekedza ivhu redzimwe nyika kusanganisira ivhu reUkraine.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. We strongly support Ukraine.
Mubatanidzwa wepasi rese neAmerica unoda kuti hondo iyi ipere. Hapana nyika inoda kuona hondo iyi ichipera kudarika Ukraine. Tinotsigira zvakasimba Ukraine mukuedza kwayo kuunza nzira dzekutaurirana dzinounza kuyanana nerunyararo rusingaperi. Russia yoga ndiyo ine chekuita nehondo iyi.
Vati weAmerica iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis, than the accelerating climate crisis. We see it everywhere.
Kupisa kusati kwamboonekwa mupasi rose kuri kuitika muAmerica neChina. Moto iri kupisa masango muNorth America neSouthern Europe. Makore mashanu ekusanaya kwemvura mudunhu reHorn of Africa. Mafashamo akauraya zviuru zvevanhu kuLibya. Zvese izvi takazvibatanidza. Tinoona kuti pane nyaya yakatimirira. Kana takatadza kuderedza kushandisa kwedu marasha negasi, totanga kudzivirira pasi redu.
VaBiden vati weAmerica inotsvaga nzira dzekukwikwidzana nadzo neChina dzisingazoita kuti pave nekusawirirana, vachiti nyika yavo ichaita zvose zvinoita kuti China imire kushandisa chisimba nekutyisidzira uye ichaita zvose kuti pave nekugadzikana. Vachitaurawo kumusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashorawo kusagadzikana kuri kuonekwa mupasi rose, vachiti kunze kwerunyararo vari kuona kutowedzera kwenyaya dzekupesana, vachipa muenzaniso wekupinda nechisimba kweRussia muUkraine pamwe nekupidigurwa kwedzihurumende kwedunhu reSahel muAfrica. VaGuterres vatiwo nyaya yekushandukwa kwemamiriro ekunze inoda kuzvipira kwenyika dzakabudirira, vachiti vakawanda muAfrica havasati vave nemagetsi zvinoita kuti varambe vachishandisa marasha anonzi anokanganisa mamiriro ekunze. Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mashoko ataurwa navaBiden pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine akakosha zvikuru, sezvo hondo iyi yakonzera kutambura kukuru mupasi rose.
Mashoko makuru chaizvo avataura anoratidza rudo rweAmerica kumatambudziko epasi rose kuti ange achigadzirika. Vanyanyo kutaura vakanangana nehondo yekuUkraine vachibata ivo bumbiro romutemo uri muUnited Nations unobata Russia kuti zvairi kuita kuUkraine zvakaipa.
Sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vatiwo.
Mashoko ataurwa navaJoe Biden anofadza, anoratidza kuti vaJoe Biden vane umhare hwokutungamirira. Zvakakosha kuti nyika hombe dzinonzi masuperpowers dziitewo dzichitarisa nyika diki kana kuti vanhu vaya vanenge vachidzvanyirirwa zvakaita Russia kuti inoenda kunopamba imwe nyika diki iri pedyo nayo.
Asi nhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain vamashau gore vanoti America nedzimwe nyika dzekumawirira ndo vakakonzeresa hondo yekuUkraine neRussia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi weChina. Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba, kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose.
Tinotenda Jonga Kandemiri atiunzira nyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa avo vakasvika muNew York nezuro vachataurawo kusangano reUnited Nations General Assembly mangwana china mangwanani. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. European Union yakazivisa nezuro kuti haichabetseri Zimbabwe Electoral Commission nemari sezvayanga ichiita. Vamwe vagari vemuBulawayo vanoti vanofara zvikuru nedanho rakatorwa nameya wapo mutsva vaDavid Coulthard rekuramba kuti kanzuro ivape motikari itsva. Tungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura kumusangano weUnited Nations nezuro vachikurudzira utongo hwejekerere pasi rose. Ndasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanunoka Wande ndiri muWashington DC.